mari hakusina because iri kusupporta budget deficit, iri kusupporta domestic debt. Iko zvino budget deficit tiri muna March kudai iri zviratopfuura kuma 22%. Domestic debt ya 43% of GDP. It's going to get worse. To get money out of the bank, hapasina munhu achatrust a bank. It's going to get worse now because ZANU yeye na China Masai vakusunga vanhu vavari kufungidzira kuti vane mari pasi pemapiro. So the minute you put in zvimutemo, the minute you put inonzi pachirungu dirigism, the minute you put over legislation, vanhu vanoita go the other way round. Economic seeds, zvinhu zvikaita zvishoma, vanhu vanodimanda, zvinhu zvikawandisa, mutengo unoderera. So when you put restrictions and say mari hakuna, tinokusungaisa mari mabank, vanhu vanoenda the opposite way.
Ko vabiti tiri kunzwa kuti pane vamwe vemakambani vakatoendeswa kumatare vachinzi vachikora mutemo webanking act. Pane chikamu here chekuti vanhu vangakwanise kusungwa pari zvinhu kana kuti vanenge vakuda kutogadzira mutemo?
Hongu pane ka section ke bank use and promotion and money laundering act ndisingakanganisei, inofanira kunge iri section 24 inotaura kuti munhu anofanira kunge achiisa mari mubhenki. But ka section ichakakaka kanofanira kuti katorwe mucondect. Money laundering mutemo uri kupushwa neUnited States of America neofisi inonzi OFAC. OFAC iri kuda kutresa mari dzenga dzichisupporta terrorism ana Al-Qaeda. So yakuforsa kuti vanhu vane mari maUS dollar mabhenki. But in the context where mari yenyu inimi US dollar and domestic currency is debatable because kana iri dollar is Zimbabwe dollar pasina kana issue. So kamutemo ikakaka kanofanira kuti kaiswe in context because ZANU is taking it out of context.
Vabiti, ko mari inogoshaika iko zvino senyika yakutengesa forgery?
Haiwavo haiwavo
mari yeforgery impact yacho iri very insignificant to the extent yekuti the bulk of money that theoretically is supposed to go to my farmers, the majority of my farmers, vanorima ne contract farming. So imari kutotorwa ne makambani akaita sana Northern Tobacco sana nani.